Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 8/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
So vanoratidzwa nzira dzakawanda dzekuti mari ingachena sei kudubai. Unogona kuishandisa kutenga gold, unogona kuti pane gold kuZimbabwe, gold rare kuZimbabwe.
Vamwe vakawanda munyika vanoti vari kushamisika kuti sei RBZ iri kutora matano kuna muzvare Henry, isiri kutora matano kuna muzvare Henrietta Rushwaya, vari kuramba vachitaurwa panyaya yeuori mukutengeswa kwemangoda.
Pasi rose rinorangarira nguva ino iri nguva yekufirwa kwatakaitwa naIshe Jesu Kristu pachikomo cheKalvhari, kuti tiregererwe zvivi zvedu, kuti ratidza rudo rwavo kwatiri isu vanhu.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reEaster. Uwandu hwevanhu vafa munjodzi yakaitika mumugwagwa weHarare Masvingo wasvika pagumi. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Jafet Mparutsa anoti yave nguva yekuti vakambotamba nhabvu vatungamire Zifa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga reReserve Bank of Zimbabwe rapa zvirango pakushandisa mari nemidziyo kuvanhu vanomwe vari kubuda muongororo yakaitwa muchivande vanonzi vari kuita uori hwekutengesa kwemangoda, iro banga reRBZ racho richibudawo richinzi riri kuitawo zveuori. Vanzi vambomiswa nemabhanga kushandisa mari dzavo vanoti vaHubert Angel, vaSimon Rudland, vaEwan McLean, vaKamlesh Patni uye vaClopas Chidodo vezvekuchengetedzwa kwenhandare, vachishanda neCivil Aviation Authority of Zimbabwe, vaDavid Chiroji veRBZ Urex Jewelry navaFrederick Kunaka veFidelity Printers nevemapepanhau vakaita seNews Hawks nevamwe vanorwisa nyaya dzeuori vanoti vari kushamisika kuti sei pasina matano ari kutorwa kuhama yemutungamiri wenyika muzvare Henrietta Rushwaya vari kuramba vachibatwa nemambure enyaya dzeuori. Muzvare Rushwaya vakambobatwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe vaine makirogiramu matanhatu egoridhe, asi nyaya iyi hakuna kwayakaenda sezvo vachuchisi vakatadza kuvapomera mhosva. Mumwe aive mutyairi wamuzvare Rushwaya, Tashinga Nyasha Masinire, akabatwa kuSouth Africa nemabhaa egoridhe 23 kana kuti 23 gold bars. Mune zviri kuburitswa neAl Jazeera, zita ramuzvare Rushwaya riri kubudawo vachinzi vari kuita zveuori. Asi pavakabvunzwa neStudio 7, muzvare Rushwaya vakati vari kumbomira kuti vatange vaona zvikamu zvose zviri zvina zvetsvakurudzo yeAl Jazeera, iyo inonzi Gold Mafia. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira kuBritain muzvare Chennai Mutambasere kuti tinzwewo maonero avo.
Zvatakaona pachikamu chechitatu chefilimu iyo yakagadzirwa neavo vekuAl Jazeera Network, vachitiratidza ivo kuti humori huri kufamba sei muDubai, kuti zvinozonosangana papi kuti mari dzinenge dzabiwa dzichida kuzonzi dziwane tsarukano, dziwane kucheneswa, zvinofamba sei. So takaona kuti kune avo vanoita basa iroro, vanofambira nyaya idzodzo dzekuti vanenge vachiti kana une mari yako yausingakwanisi kuti uendese kubank nekuti imari isina tsarukano, imari yekuti yakawanikwa neumori, yakawanikwa neumbavha nezvimwewo zvakadaro zvinonzi muchirungu money laundering. Vanenge vachida kutsvaga kuti ndeipi nzira yavangaita kuti vachizokwanisa kushandisa mari iyi kuti vachizokwanisa kuti ipinde mumasystem mumabhengi nezvimwe zvakadaro.
Zvino mhuri yeZimbabwe yodzidza zvipi nemamiriro akaita zvinhu iwaya?
Tinoona kuti vanonotanga vanhu vanogadzirisa nyaya idzi vanotoita makwikwi pachavo kuti vaite ivo vanopihwa mukana wekuti vachenese mari iyi. Tinoona vachitanga vataura naavo vanonzi Prophet Hubert Angel, ambassador at large, vakapiwa basa iroro nemukuru wenyika vamunangagwa.
Kuivo veDubai vangamirawo here vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya, kana kuti naivo vachasara vakasvibawo mutsvakurudzo idzodzidzi?
Tinozonanganiswa zvakare kuti muDubai makaremo mune vanhu vakawanda. Tinoratidzwa vamwe vaviri, vamwe vanoitwa ivo vaUN McDowell nevamwe vanoitwa Simon Radland. Vese vari 2 vanhava zvinonzi maZimbabweans varungu. Vanoitawo zvimwezvo zvekuti vanoti kana une mari yako unogona kuuya wotipa mari yachona isu tokuchenesera, kana tichikutengesera gold, kana kuti wakatipa tikafamba tikaenda nayo kuDubai. KuDubai ikoko vane nzira dzavo dzakasiyana siyana. Pamwe pacho vanenge vachishandisa fodya, vanotengesa fodya kuSouth Africa. Fodya iyi inenge iri fodya isina kutengeserwa zviri pamutemo. So vanoratidzwa nzira dzakawanda dzekuti mari ingachena sei kuDubai. Unogona kuishandisa kutenga gold, unogona kubva negold kuZimbabwe, gold rare rekuZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira kuBritain, Muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare neStudio 7. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rechipiri rePasika, kana kuti Easter, apo mwanakomana waMwari Jesu Kristu akashungurudzwa nekuroverwa pamuchinjikwa asi amuka kubva kuvafi. Vatendi vakawanda munyika vari kumakereke vari kunamata, vamwe munyika dzino vari kumusha kuzorora, vamwe vari pamba nehama neshamwari, sezvo vakawanda vachitora mukana uyu kumbozorora. Kuti tinzwe nezvange zvichiitwawo nevamwe vatendi nhasi, tabatawo mufundisi Auxilia Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries vari kuSouth Africa.
Ini ndinoitwa Auxilia Matinenga, mufaro wangu kuva nemhinguva ino yakadai tichitaura nyaya dzeEaster kudai. Pasi rose rinoranga ranguva ino iri nguva yekufirwa kwatakaitwa naIshe Jesu Kristu pachikomo cheKalvhari kuti tiregererwe zvivi zvedu, kuti ratidza rudo rwavo kwatiri isu vanhu tiine kutadza kwatave tinako, asi Mwari kwakutipa mwana wavo Ishe Jesu Kristu kuti atifire tiregererwe zvivi zvedu. Saka tiri kurangarira kufa kwavo pamuchinjiko nekumuka kwavo kwatichapemberera mangwana kuti isu tive vanhu vakaregererwa zvivi zvedu, tive vanhu vaMwari, ivo vave baba vedu.
Mataura mashoko makuru apo. Saka vanhu vanenge vachipemberera nenzira dzipi kwavakapararira pasi rese kudai?
MuChikristu vanhu tinoenda kunoungana kudzisvondo dzedu dzakasiyana siyana, nekuti hatingakwani pachi chimwe chete. Saka nekuwanda kwedu nechechi dzacho dzakawanda, taive tichiuraya mhuka tichiti ndo zvipiriso zvokuti tiregerwe zvivi zvatakatadza nezuro, asi Mwari vakaona kuti hazvina kufanira kuti tirambe tichiuraya makwai edu. Saka zvakanaka zvatakaitirwa izvozvo zvatiri tichirangarira nguva yese yeEaster sevaKristu.
Mashoko amungasiriwo vateereri maererano neholiday iyoyi yeEaster iyi ndeyekutiwo kudii?
Ndinoti kwatiri vateereri kunyika dzese, hakusi kuve mutsvene kwaunoita iwe kuti handina kuba, handina kupomba, handina kuuraya. Saka inini ndakafanira, ndakakodzera pamberi paMwari. Asi Mwari vakaona kuti isusu vanhu tive vanhu vavo, vakatikodzeresa nekutifira pamuchinjikwa. Saka usazozviro ematundundu chini zvandakaenda kugomo nezuro ndo zvaita kuti Mwari vandidi nhasi. Ivo Mwari ndo vakatotida. Saka isu tirikungodanana tichitedzera rudo rwatakaratidzwa naMwari.
Saka imi muri kuitirawo kupiko nhasi Easter?
Aiwa, isu tiri pano pamusanza apa ndo patiri kushumira tiri. Takutendai vateereri nekuteererazvo zvakanaka zvaMwari.
Avo vange vari mfundisi Auxilia Matinenga vari parunare kuJohannesburg ne Studio 7. Wandu wevanhu vafa zvichitevera njodzi yemumugwagwa kumvuma nezuro unonzi wakwira kusvika pavanhu gumi. Mumwe mushandi wepachipatara ichi audza Studio 7 kuti mumwe munhu ainge akuvara zvakaipisisa uye afa nhasi mangwanani. Vanhu makumi matatu vakakuvara mutsaona iyi. Mumashoko paTwitter, mapurisa anoti kombi yeToyota Caravan yakabonderana nekabhazi kadiki. Mumugwagwa uyu unobva Harare uchienda kumasvingo vakakuvara vasvika makumi maviri uye vakaendeswa kumvuma vamwe gumi nemumwe vakaendeswa kuchipatara cheGweru. Mapurisa azivisawo nhasi padande mutande ravo reTwitter kuti vasunga vemichovha mazana matatu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 322 vange vachityora mitemo yemumigwagwa vachitakura vanhu vasina mvumo kana kutevera nguva yakatarwa. Hurumende yati ichabatsira kuviga vakafa mutsaona iyi. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Manyara Irene Munyedziwa vanova ivo mutungamiri werimwe bato rinopikisa rezvematongerwo enyika reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Foraze. Apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rino tichange tiri kukupai hurukuro nemadzimai vari kubata ivo zvematongerwo enyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Munyedziwa. Mungatiitsana nguro kuti bato renyu richange riri kubata mabasa api takatarisana nesarudzo dzegore rino?
Isu vebato reForase takatarisana nesarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino. Tinoti sarudzo dzichange dzakatikoshera uye dzakakoshera mhuri yese yemuZimbabwe zvikuru nemapazi ese ehurumende kusanganisirana nematare edzimhosva.
Mungati imi mabasa anobatwa nematare edzimhosva akakosha sei panguva yesarudzo?
Matare edzimhosva ane basa guru rekuita mukuchengetedza chimiro chekuitwa kwesarudzo dzinoenderana nemitemo yepasi rose, kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa uye kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Zvii zvamakatarisira kuunza kuvazhinji sebato reForase?
Zvinhu zvatakatarisana nazvo isu veForase mukushandura nyika yeZimbabwe, chekutanga tinoti kuunza mari yeFDI ichasimudzira zvivakwa zvekumunyika, kuvandutsa zvicherwa zvekurima, kushanyirwa kwenyika nekusimudzira mabhizimisi. Zvimwe zvatakatarisana nazvo ndezvekusiya mapolisi anokuvadza nyika nekuidzorera mumashure uye kusiya tsika dzeuori nehukoronyera. Zvimwe zvezvatakatarisana nazvo ndezvekuti kusumudzira nekupa zvikwanisiro kune vanoshanda vachisumudzira nyika, yatinoti isu middle class sector inotarisirana mateachers, manurses, doctors, mapurisa, masoja, mabirida, artisan miners, shop floor workers nevamabharani chero vemabhizinesi madiki vanobatsira hurumende nekubhadhara kwemataxes.
Hurongwa hwenyu ndewei? Takatarisa nyaya yekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzekunze seForase.
Chimwe chakatarisana nacho kutaurirana nekuvaka hukama nevanokweretesa mari yekusimudzira nyika kuitira kuti zvikwereti like our debt restructuring ingagadziriswe kuburikidzwa nerubatsiro rweIMF neWorld Bank. Zvinhu zveizvozvo zvekuti takatarisana nazvo nebasa reforasi tichiti nyika ibudirire nekuona kuti tapiwa mari dzinobatsira kushandura nyika. Kugadzira mikana neshanduko ichaderedza kushaikwa kwemabasa munyika nekukwezva zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda munyika. What I say by that is I'll be enticing the diaspora to retain and contribute to the rebuilding of our country.
Panyaya yemari yenyika makamira papi?
Zvimwe zvatakatarisana nazvo ndezvekugadzira mari yenyika yokwedu ine huremu ichikwikwidzana nemari dzenyika huru. In that I'm saying kuti tuda kuti create Zimbabwe's own currency in the long term. Uye zvepasave rusarira ganda pakuwanikwa kwemikana yehupfumi, mikana yehupfumi kumadzimai nevanhu vechidiki. Zvimwe zvatakatarisana nazvo ndezvekuti kukurudzira kudyidzana nenyika dzemusadhaki, Africa Union, nedzekumavirira uye dzepasi rese mukuunza shanduko nebudiriro munyika yeZimbabwe. Zvimwe zvende zvekubatsiridzwa zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kudiaspora zvikwanise kupiwa mikana yekupa pfungwa dzavo, pakupiwa kodzero dzavo pamatongerwo enyika nekuti vanobhadhara mari mataxes kuburikidzwa nemari dzavanotumira kumusha.
Munoona imi nemamwe madzimai vari kuita zvematongerwo enyika muchibudirira here?
Tinoti kunyika yeZimbabwe ushe madzoro. Iko zvino yave nguva yekupa chimuti nemukana wehutungamiriri yemuZimbabwe kumunhukadzi ane ruzivo rwekutungamirira nyika, sezvo madzimai aine rudo rwamai uye vasina hore kana kuhukoronyera zvinoita kuti upfumi hwenyika hufambe zvakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Imi ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous Mhlanga. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namuzvare Irene Peace Hungwe vesangano rePeace Hub pamusoro pekuwanda kwaita vanhu vari kutora upenyu hwavo nenzira yekuzviuraya munyika. Chirongwa ichi munochipiwa naJonga Kandemiri Svondo Rega Rega. Nhasi muchachipiwa neni. Ngatinzwei muzvare Hungwe vachitaura.
Makadiko vateereri, maita basa mukoma. Ichokwadi mubvunzo wamabvunza uye kuti nyaya dzekuzviuraya kwevanhu dzati one day mazuva ano, kana tichitarisa nemakore apfuura kana kuti nemazuva apfuura, tizvisingarevi kuti zvakanga zvisiko, chinhu chagara chiriko kuti vanhu vaizviuraya, bhati macases acho kana kuti nyaya dzacho dzakanga dziri shoma apo nepapapo. Asi tikatarisa mazuva ano, unoona kuti kunyange vana vechidiki vanhu vari kuenda kuchikoro vari kuzviuraya, varume mamazera ese tiri kusangana nenyaya yekuzviuraya kwevanhu. Kana kuti pawiki harigone kupera tisina kusangana nenyaya yekuti munhu azviuraya, vakadzidza vasina kudzidza, zvese vanhu vese vakadaro tokuona kuti vari kusangana nedambudziko rekuzviuraya. Mubvunzo wobva wakuti sei zviri kudaro, sei zvanyanya kutekeshera? Saka muongoro netsvakurudzo yatiri kuitawo sevanhu vanoshanda nenharaunda ise social worker ndeyekuti tingati isusu pakatanga COVID dzibva mupengo nemalockdown ayaya taka experience, chineva chinhu chatisina kumbogara tasangana nacho muupenyu, ndo chimwe chezvinhu chatiri kuona kuti chakakonzera shanduko mumararamiro ataiita. Kwete mararamiro chete, asi tiri kuona kuti nekuya kwecovid kunyanya, vanhu vakawanda, makambanis akawanda akavhara, vanhu vakawanda vakarasikirwa namabasa. Handitika vanhu varasikirwa namabasa, totarisa zvechimiro, mamiriro eupfumi hwenyika yatingati ikonomi yenyika yedu, unoona kuti haina kunyatso kumira zvakanaka.
Zvino veruzhinji vangabatsirwa sei kuti matambudziko iwaya ekuzviuraya kwavanhu aite mashoma kana kutoti apere munharaunda dzigere veruzhinji idzi?
Maita basa nemubvunzo wenyu mukoma kuti saka todzivirira sei, todzivirira sei? Saka isu sema social workers tinonyanya ndakuzembera kudivi rekudzivirira sezvandakambotaura kumashure kuti tine methods maviri tinodzivirira kana kuti kuzoreacta unoona kuti kazhinji kacho tinoda kuzoreacta munhu atozviuraya ndopatakuda kumanyamanya munhu atoita zvaaita takuda kureacta but isusu semasocial workers uye tichitaurisa kuti we are a developing nation tiri nyika chiri kubudirira tinoda kunyanya kuzembera kudivi rekudzivirira handiti nokuti zviri nyore kana kuti zvakachipa kudzivirira handitika saka tinodzivirira sei ndichangotaura zvishomanana zvandiri nazvo panapa zvireve kuti ndizvo zvega zvakawanda tinogona kudzivirira nekuwanza maparenting programs handiti there's one iri kuimplementwa neeffect Zimbabwe kumutare district Makoni Buhera Chipinge nemasvingo that parenting program inonzi families better program it's a very powerful program yekuti inopa vabereki ruzivo unyanzvi huchenjeri hwokugona kuchengeta vana vavo kutaura nevana vavo nokuti tataura tikati isusu marerego anoita mwana ane chekuita nepersonality yake kana kuti nehunhu hwake isusu tataura tikati vana vedu vechikomana takakura tichivati usachemedza vana vasikana saka nyangwe akazosangana nezvakaoma sei muupenyu anoshingirira asi mukati achikuvara ndozvinozvosvika pakuti iye azvitori upenyu hwake nokuti hakwanisi kubuda pachena saka isusu tikuti ngatirerei vana vedu nenzira yekuti ngavataure kana vachinge vagwadziwa ngavataure ndogara ndichipa muenzaniso pandinotaura pese kuti nyaya yemental health mwana paanozvagwa kune vakamboshanda kuchipatara they will agree with me kuti mwana paanozvagwa kumaternity kuya tinototarisira kuti acheme mwana handiti akasachema anotorohwa kuti chema nemhaka yeyi nokuti temperature yemudumbu handiti maanga ari paanobuda pashe yatosiyana temperature yepashe neyemudumbu yatosiyana saka kuratidza kuti nzvimbo mbiri dzawasvika dzakasiyana unofanira kutiradzana kuchema ndosaka mwari vakatipa muromo
saka kuridziro yenyu imi yotiwo kudii tichipendera zvedu kune vakateerera
saka tokuti isusu kana munhu wasvika pakamanikidzika wasvika pakugwadziwa chema taura usadumbigwa mukati handiti tataura isusu tikati ndinowanza ndogara nchipa muenzanzo kuti tichidzvara maruva mugaba tinotanga taribora pazasi kuita kuti patinozodiridza mvura ikawanda iyaya excess water inofanira kuwana pokubuda napo mvura ikashaya pokubuda napo inobodza ruva saka kugwadza kukawanda mauri kukashaya pokubuda napo kunoodza mwoyo wako unobva wazviuraya handitika saka ngatiwanzei maparenting programs chimwezve chekuti Ministry of Health and Child Care ngaiwanze yes we appreciate tinotenda zvikuru nebasa ravari kuita Ministry of Health yedu takatarisa nenyaya dzemental health awareness but tikuti ngazviwande
manga makateerera kubva kuna muzvare Irene Peace Hungwe vesangano repeace hub pamusoro pekuwanda kwaita vanhu vari kutora upenyu hwavo nenzira yekuzviuraya munyika teererai zvakare svondo rinouyapo tichakupai zve chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munyaya dzemitambo tine mutambi akaita mukurumbira zvikuru Jafet Mparutsa uyo anoti anotsigira vari kuti munhu akambotamba nhabvu atungamire sangano rezifa kuedza kupedza mamwe ematambudziko atarisana nemutambo uyu apa kuti zvikwata zvose zvenhabvu zvemuZimbabwe zvirambidzwe kukwikwidzana nedzimwe nyika Michael Kariati anoti panyaya iyi
Mparutsa uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 1982 anoti dai kwaive kuda kwake aipa varairidzi nemakapteni ezvikwata mukana wekusarudza vatungamiri venhabvu ava
kuchinjwa unofanira kuitwa zvinhu unofanira kuchinja kuti chairman weclub nacaptain kana kuti coach nacaptain ndo vemaclubs ndo vanofanira kuvhota kuti who is the next president
izvi zvatsinhirwa neaimbove murayiridzi wecaps united arcadia united pamwe newhitemans francis zimunya nyamutsamba
vatungamiri vanodiwa kana kuti vatinoda kunhabvu vanofanirwa kunge vari vanhu vakambotitamba nokuritungamirira kuti vanava kana vakaita izvi vanenge vaine ruzivo rwakadzama neunyanzvi hwakadzama mukutungamirira uri kutambwa kwenhabvu.
Sachigaro weSports and Recreation Commission vaGerald Mlotwa vanoti paongororo yakaitwa neZIFA Restructuring Committee veruzhinji vakati vari kuda vatungamiri vane ruzivo rwenhabvu uyezve vakavimbika panyaya dzemari. Aimbotambira Dynamos achivedzwa kunzi Samura Stanley Chirambadare anoti nzira yeZIFA Restructuring Committee ndiyo chaiyo achiti vakambotamba ndivo chete vanokwana apa.
Nhabvu inofanira kutungamirwa nevanhu vakatamba bhora. Zvakangofanana nemamwe mabasa anoto, kana uchida kuita accounts, accountant wekambani unofanira kunge wakaita accounts. If you want to be a football person unofanira kuita sei? Kunge wakatambawo bhora racho.
Asi Mparutsa anoti izvi hazvikwanisike kana pasina kuitika shanduko mune vanosarudza vatungamiri vemutambo uyu.
Zvema councillors zvikaizvo kungo hapana tungodzoke tinoramba tingori pa same position ipapo chete. Saka kungotaura kuti anenge angobisa mari kwavari ndiye anopinda.
Zvenhu munyaya nhabvu zvasvika kumawere sezvo SRC iri kuramba yakatsika madziro pakurudziro yeFIFA yekuti Zimbabwe inodzoka munhandare chete kana yadzosa mutungamiri weZIFA akadzingwa basa vaFelton Kamambo. Gurukota rezvemitambo Muzvare Kesti Coventry navamulotywa varutsika madziro vachiti vanoda kushandisa nzira yavo yogadzisa nhabvu munyika. Izvi ndizvo zviri kunzi neFIFA achifanire kuitika sezvo isingade zvematongerwo enyika munhabvu. Kunetsana kweZimbabwe neFIFA uku kwapa kuti vamwe vatsigiri venhabvu pasi pesangano reZimbabwe National Soccer Supporters Association varonge kuratidzira pamahofisi eSRC kuNational Sports Stadium muHarare vada kuti vakamambo vadzoswe pabasa. Munyori mukuru wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association iri vaJoseph Mtau vaudza Studio 7 kuti vakaita zvese zvavanofunga kuti zvaikodzera asi vatoshamisika kuti varambirwa ratidziro iyi.
Ivo mapurisa vari kutaura kuti takatadza kuendera neSection 5 yeMaintenance of Peace and Order Act Chapter 11 23.
Vaenderera mberi vachiti havanei nezvematongerwo enyika kana divi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vakawanda munyika vanoti vari kushamisika kuti sei RBZ isiri kutora matano kuna Muzvare Henrietta Rushwaya vari kuramba vachitaurwa panyaya dzeuori mukutengeswa kwemangoda. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zororo reEaster. Uwandu hwevanhu vafa munjodzi yakaitika mumugwagwa kuHarare Masvingo wasvika pagumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai. Ndini Evans Zininga, ndokusiyai muina Gaina Gumede achikupai nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.